Vamunanga vavafumira kuchipatara cheparinyatwa nemakurukota avo vakabatsira kutsvaira nzvimbo dzine tsvina pachipatara ichi. Vachitaura vapedza kuchenesa pachipatara ichi. Vamunanga vavati chirongwa ichi chiri kufarirwa uye chakanaka chose sezvo chichiita kuti vanhu vave neutano hwakanaka. Vati vakaparura zuva iri senzira yekuyeuchidza vanhu kuti ndizvo zvavanofanira kugara vachiita zuva nezuva.
Kufunga kwangu ndekwekuti tikangova nemweya iwoyu tese uye kana tichiita utano munzvimbo dzatigere, mweya yesvina, mweya yekuvengana mukati medu inoita mishoma, nokuti kuchena kunoita kuti mweya wako woudini uchene. Asi kana usina kunyanya kuchena, nepaunogara pasina kunyanya kuchena pane svina, ligioni anofarira kuswa ipapo. Saka kudzina ligioni, hatigare takachenesa nzvimbo dzatinoshanda nekwatinodini, kwatinorara, kwatinogara, migwagwa iyi. Ehe, tiri kuti si murayiro ukanda marara usimbiswe, tisangori patofamba tichikanda marara, patofamba tichikanda marara.
Vamunangagwa vatiwo vanhu vanofanira kusiyana nemweya wokurasa marara pese pese, uye vanofanira kudzidza kubva kunyika dzakaita seRwanda, uko kusabvumidzwe vanhu kupfurira dzimba neuswa kana kufamba vanhu vasina kupfeka shangu.
Saka huwani munhu muRwanda anofamba netsoka unosungwa, unosungirwa kufamba wakapfeka shangu. Hamhero tichasvika ikoko here? Zvinhu zvakanaka futi izvozvo izvi. Taita izvozvo unoona kuti chero kwavanenge vaenda, vana vachikura vanongokura vane tsika yekuti kuchena kunosungirwa kuvapo pamunhu paunenge uri nepamhuri. Saka itsika yakanaka. It's a culture we must adopt. It's a culture we must gift our children to the next generation.
Gurukota rezvemutambo Muzvare Kesi Coventry nevashandi vemubazi ravo vatanga kutsvaira muna Simon Muzenda Street vakazopedzisera muAfrica Unity Square, umo vatsvaira pamwe nevashandi veMikus Hotel neTM Supermarket. Vativo veruzhinji vashamisika kuvaona vari mumugwagwa vachitsvaira, uye vanhu vanofanira kugara vachichenesa nzvimbo dzavanogara. Vashandi vekambani yeZimbabwe Newspapers vapindawo mumugwagwa yakapoteredza muzinda wekambani iyi, uye kambani iyi katengawo mabhini ikaisa mumugwagwa iyi kuitira kuti vanhu varasire marara. Mutauriri weZimpapers Muzvare Beatrice Tonodzai vaudza Studio 7 kuti tsvina yanyanya munharaunda yavanoshandira, ndosaka vaona zvakakodzera kubatana nehurumende mukuchenesa guta nenyika.
Semabhizinesi tingoona zvichikodzera kuti isusu tionawo zvatingaite kuti tigadzirise nekuchengetedza chinharaunda dzedu. Ndofunga takatozviona isusu kuti tikasabatana nehurumende, tikasabatana nematanzuro, hazvisi kunyatsochengeteka zvinhu zvacho. Tikatarisa makore apfuura eutasa kudzarara nezvaranga rakaita tichikura nezvaraita izvi nezvitaridzika kwacho kwasiyana, ndosaka isusu taona zvakakodzera kuti sevanhu vari kushandira pakati kati peguta Harare timbotenderera muguta rinora Harare vacho tichiita se tichirasa, tichinhonga marara, tichitsvaira.
Vatiwo vashandi vekambani kumahofisi ayo ari mumatunhu ese munyika vapindawo muchirongwa chenational clean up campaign nhasi. Meya veHarare vaHerbert Gomba, makanzura eguta nevashandi vekanzuro vatsvairawo nekunhonga marara mumisha yakasiyana-siyana muHarare. Vachitaura neStudio 7 mushure mokutsvaira marara nevashandi veOK Machipisa panzvimbo yemabhizinisi yemachipisa muHighfields, vaGomba vati vafara nekuda kwaita vanhu nhasi, vachiti guta ratombochenawo nhasi. Vati kunyange hazvo basa rekuchenesa guta richida kuti vanhu vaite mushandira pamwe, kanzuro yavo iri kuedza pese painogona napo kuitira kuti guta rigare rakachena.
Dambudziko retsvina rakakura, asiwo mainterventions ari kuitwa nekanzuro akakurawo zvakare. Munozivisa kuti town clerk neni takaenda kunoita meeting na resident governor, tikakurukura nyaya yekubatsirwa kuti tinge tichiwana foreign currency yekutenga maassets akawanda ekugadzirisa problem yetsvina. Saka tiizvozvi tiri mushishi yekuti tiunze dzimwe dzemota nezvimwe zvatingashandisa zvekuti tinge tichigadzira, nekuti dambudziko iri rinofanirwa kurwiswa pamunhu, pamba, pamakambani, munyika, kuti zvinhu zvinge zvichifamba zvakanaka.
Vamunangagwa vakaparura zuva iri iro rinocherechedzwa chishanu chekutanga mwedzi wega wega senzira yekuti vanhu vagare vakachenesa nzvimbo dzavanogara pamwe nekuti vave neutano hwakanaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangujao.